Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosanga na shakare manero anasi uru msuwe chishanu njira 7, 2022. Magatirira ku Studio 7 nepinyuro inya dzirikitika mu Zimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere cheCovid-19. Dichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvangu beza zvicharani zvavamufambiri zvavati anhu madhamu regai ndibude panze saka hamubudi moga kanzi nonsvageni chikofu ndabva kubulawayo toda kuona vamufambiri kuta kunoti vasvika pamota yayo handisi zvati vakapinzwa mukati vakapinda voga kana kuti vakadii tikangoona vava mota yatodi yakutomuka nokudya kudii kuonana navo.
Nengo ye MDC Alliance vajoin mupanduki vapambwa mambakwedza nhasi kubikita. Nyanzvi munyaya dzeutano dzotaura pamusoro pedambudziko rechirwere cheCovid-19. Vamwe vashandi vehurumende vanoti vanoda kuti vabhadharwe nemari yekuAmerica kwete kungovapa chete mari dzekubatsirikana dzeCovid Allowance iri mumadhora ekuAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. MDC Alliance vajoin mupanduki vapambwa mambakwedza nhasi pamba pavo panyika Growth Point kubikita muchiitiko chinofungidzirwa kuti chine zvematongerwo enyika mukati. Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi.
Vamupanduki vanonzi vapambwa nhasi mangwanani nevanhu vanga vaine motikari inofungidzirwa kuti ndeye mhando yeToyota Vitz. Mudzimai vamupanduki amai Shela Zvadamupanduki vati vanhu vanosvika vashanu vachizviti mapurisa vakagogodza pamusuo wavo vakarara nemurume wavo. Vakati vanoda kutaura naye ndokubva vaenda naye kumota uko vakamupinza mukati memota iyi ndokubva vaenda naye.
Zvangu beza zita rani ravamupanduki ndobva vati anhuwo madhamu regai ndibude panze saka hamubudi moga kanzi ndinonzi Sajeni Chikofu ndabva kubulawayo toda kuona vamupanduki kuti vamupanduki vane nyaya here vamuri kuda kuona kana iri nyaya yemadiki yachiitwa makuseni kanzi no kunoti vasvika pamota yayo handisi zvati vakapinzwa mukati vakapinda voga kana kuti vakadii tikangoona vava mota yatodi yakutomuka nokudya kudii kuonana navo. After maminetsi ndobva ndazotraya kufonera foni yamupanduki sezvo vaenda naye. Pandavafonera vabva ngonditi ndiri mumota ine vanhu 5 asi ndinenge ndiri kunangiswa kubhikita office ndorodhi yavanga vachienda nayo but havana kwavanga vamboti vaenda kwakanya vakati ndiri kupano dhuze ne mutsamo pahospital ndopedza pandagumira kutaura navo kusvika izvezvi.
Amai Zvadamupanduki vati vamangana nyaya iyi kumapurisa epanyika Growth Point uye vasati vaziva kuti murume wavo aripi sezvo nharumbwaza yake yave kuramba kupinda. Mutauriri wemapurisa Masvingo Inspector kuda kwacho Dhewa vati vanga vasingakwanisi kupindira mibvunzo yedu sezvo vanga vari mumusangano. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Ponyati sezvo nharembozha yavo yanga ichinetsa kubata. Munyori muboka revechidiki muMDCA Masvingo vaGilbert Mutubuki vati vanofungidzira kuti mumwe wavo apambirwa zvematongerwo enyika apo nyika yakatarisana nesarudzo.
Tingati chokwadi kuti vaJohn Mupanduki anova mumwe wememba wemayouth edu yemasvingo province nevakatogwa nevanhu vatisingazivi asi vatinofungidzira kuti vanga vava vashori kana kuti vatingati maagencies anopf anoda kuita kufundisira vanhu vemupikita west. Saka pari zvino hama dzacho kusanganisira nemudzimai wacho vari panyika pamapurisa vachiita ripoti yokuti munhu wakaya akatogwa kuti mapurisa aite investigation yavo. Isu sevechidiki vemuno Masvingo hatifari nezvinenge zvichiitika izvi.
Asi tachigara wezanupf Masvingo varobson Mavhenyengwa vati havasati vanzwa nezvechiitiko ichi vachiti bato ravo hariti zvemhirishonga sezvo chikonyesa mutemo wenyika.
kuti hangu mataura ndisati ndazvinzwa izvozvo ndabvunza kwanyika kwachiri kune inzini yakadaro here asi ndinombozana kuti isi vanhu vezamutemo hatigone kuita zvinhu zvakadaro tiri vanhu vanotya mutemo tiri vanhu vanochengeta mutemo ndibwo vati vanichinzi ndapinda panyaya idzodzo somusangano hatidaro izvozvo asi ndichawo hangu kana kune inzini yakadaro but vanogona vateri vari vanhu vangokona navo pane zvavakona kuti kuti zanupf hatina vanhu vatambotuma zezamutemo
asi vamutubuki vati zvaitwa kuna vamupanduki zvinoratidza pachena kutyura kwekodzero dzevanhu vanopikisa hurumende panguva iyo nyika yavo kugadzirira kuita tsarudzo dzemabi elections muna kuhurumende
saka sa tiri kufara sechidiki ende tichitarisira nemabi election atinosangana navo atinawo muno kumamwe nezv namasvingo ebend tinoona kuti zanup f yafunga kuita zvemhirizhonga saka tinotarisira kuti isu semayuth tichange tichimira panzvimbo kuitira kuti tisarega vabereki vedu nevamwe vedu vachiabdacta vachinyangariswa tinofanirwa kumira tichidifenda hatifanirwa kutyidzigwa tinofanirwa kuziva kuti kana mukaona chingoma choririsa choda kubvaruka
mudzimai wavamupanduki ati ari kutya zvikuru uye vana vavo vatatu vakaona kupamba kwakaitwa baba vavo mukuru pavana ava ane makore manomwe wekupedzisira ane matatu kupambwa kwavamupanduki kunoita pasina mwedzi mitatu yapfuura apo imwe nhengo yemdc alliance vanyasha zvambe mawere vekwagutu vakafa mushure mekurohwa nevanonzi vatsigiri vezanup f Kamira Studio 7 Masvingo, Dini Godfrey Timba.
Komiti yepamusoro muboka ravechidiki muMDC Alliance vamakomborero haruzivishe vapiwa mukana wekutongwa vachibva kumba nedare repamusoro reHigh Court pamhosva yavari kupomerwa yekunzi vakapamba vashandi vepakambani yeImpala Car Rental gore rapera. Thomas Siripasi anoti panyaya iyi.
Tongi vaviri vedare repamusoro vanoti vaJoseph Chilimbe navaRogers Manyanga dzeforoma vatura mutongo wekuti vaharuziveshe vabhadhare zviuru makumi maviri zvemadhora ari maRTGS semari yechibatiso uye vazvipire kumapurisa kaviri pasvondo kudzamara nyaya yavari kupomerwa yapera kutongwa izvo zvinotevera kusapikiswa kwechikumbiro ichi nevachuchisi vehurumende avo vati hapana chikonzero chekunyima vaharuziveshe mukana wekubhadhara mari yechibatiso sezvo vamwe vavari kupomerwa navo mhosva imwe chete vakapiwa mukana uyu kare rimwe remagweta ari kumirira vaharuzivishe vasimon chabuka vati vafara nemutongo wedare
hanzi iye abhadhare $20,000 semari yechibatiso mari yechibatiso yabhadharwa makomborero aruzivishe ari kubuda zuva ranhasi tichange tichikuzivisai paachabuda asi tinotarisira kuti zvikafamba zvakanaka zuva ranhasi acharara ave kumba
mutevedzeri wemutauriro weMDC Alliance vaGift Siziva vati vaharuzivishe vanga vasingafaniri kugariswa mujeri nenyaya yavachaina maturo vati vaharuzivishe munhu ari kushungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika vaharuzivishe avo vave nemwedzi inodarika mipfumbamwe vari mujeri vaifanira kuburitswa mujeri mwedzi wapera pavakapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso pane imwe nyaya yavainzi vakange vasina kuzvipira kudare pavakange vanzi vadzoke mune imwewo nyaya asi vakange vaudza dare kuti vakatadza kuzvipira kudare nekuti vakanga vasangana nemunhu aive neutachiwana hwecovid-19 panyaya yavapiwa mukana wekutongwa vachibva kumba nhasi vaharuzivishe vanonzi vakapamba vashandi vekambani yeImpala Car Rental pavairatidzira vachinyunyuta nekushandiswa kunonzi kwakaitwa motokari yekambani iyi gore rapera mukupambwa kwoumwe mudzidzi kubulawayo vachawanda mucheiwa nevanofungidzirwa kuti vasori vaharuzivishe avo vakabatwa nemhosva yekukurudzira veruzhinji kuratidzira zvine mhirizhonga mukati vakatongerwa kugara mujeri kwemwedzi gumi nemina vakapiwawo zvakare mukana wekubhadhara mari yechibatiso mushure mekupikisa kubatwa kwavakaitwa nemhosva pamwe nemutongo wavakapiwa vari kupomerwawo zvakare imwe mhosva yekuratidzira vasina mvumo muHarare mune imwewo nyaya gurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika vakazembeka zembe vazivisa kuburikidza nemutemo westatutary instrument 3 of 2022 kuti veruzhinji havachasungirwa kubhadhara mari inoita madhora makumi maviri ekuamerica kubhanga recbz kana vachida kutora mapasipoti sezvakambenge zvaziviswa danho ratorwa nehurumende iri rinotevera kunyunyuta kwakaitwa neveruzhinji kuti pakanga pashandiswa huori kuti bhanga iri ripihwe basa rekutambira mari yemagwaro ekutsvaga mapasipoti vachiti hapana kunge kwaendwa kutenda sezvinodiwa nemutemo bhanga recbz iri rinonzi mwane hupfumi mubhanga iri ndiva kuda tagwirei vanhu vechipangamazano chemutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vatagwirei vakadomwa netsvagiridzwa yakaitwa nethe century semunhu ane hupfumi hwakawandisa wavari kuviga kunze kwenyika izo zvirikuita kuti nyika iraskirwe neupfumi hwakawanda vatagwirei havadi kutaura nevatoro venhau pamusoro penyaya idzi vakazembe vati kutora passport yechimanje manje kana kuti e-passport nechimbi chimbi kuchange kuchiita madhora mazana maviri ekuamerica uye passport isiri yechimbi chimbi ichange ichiita zana rimwe chete remadhora ekuamerica mune imwewo nyaya vamunangagwa nhasi vapa vechidiki mazana matanhatu mombe imwe chete pamunhu wega wega kukwekwe vachiti vechidiki ava vakachengeta mombe idzi zvakanaka dzikaberekana zvichaita kuti uwandu hwemombe munyika hukure zvavati zvichaitawo kuti nyika irambe ine nyama inokwanira nyika ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
Bazi rezveutano rakazivisa nezwiro kuti vanhu gumi nevatanhatu kana kuti 16 vakafa nechirwere checovid-19 munyika yose uye vamwe vanhu chiuru chimwe chete nezana nemakumi maviri nemumwe chete 1121 vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu zvine zana nevasere kana kuti 5108 ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru mazana maviri nemakumi maviri ane zana nemakumi manomwe nevasere kana kuti 220,178 kuchitiwo vapora kubva kucovid-19 vave zviuru zana nemakumi mapfumbamwe nechimwe kana kuti 191,000 kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakanga vava mamiriyoni mana ane zviuru zana nemakumi mashanu nezvitatu zvine mazana masere nemakumi manomwe nevapfumbamwe kana kuti 4,153,879 vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru zana nemakumi matanhatu nezvipfumbamwe nemazana manomwe nemakumi masere nevashanu kana kuti 3,169,785 vabayiwa nhomba yetatu kubva zvayatanga kubayiwa musi wazvita 27/2021 vava zviuru zvipfumbamwe nemazana mashanu nevatatu kana kuti 9,503 uwandu uhu hunotarisirwa kukwira nhasi manheru apo hurumende ichaziviswa zvayawana nhasi hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekumisa kupararira kwechirwere checovid-19 asi nyanzvi dzeutano dzinoti uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba kusvika pari zvino haufadzi nyanzvi yezveutano vari mukuru wecommunity working group on health vaitai Rusike vanoti hurumende nemasangano akazvimirira vanofanirwa kushanda zvakasimba kukurudzira veruzhinji kuti vaende kunobayiwa nhomba yetatu Studio 7 yaedza kubata mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri kuti tinzwe zvizhinji pamusoro penhomba yetatu iyi pamwe nezvirongwa zvekubayiwa kwenhomba asi vati havasi munyika tatadza kubata vavati titaure navo amai Joeline Chimonyo sezvo nharembozha yavo yanga isingabatiki asi varusike vanoti panofanirwa kuitwa zvirongwa zvinoita kuti vezveutano vapinde muvanhu vachibaya nhomba idzi kana nyika ichida kusvitsa uwandu hwainotarisira kubaya
ini ndakawana mukana wekuenda kunobayiwa booster jab kana kuti nhomba yetatu yekudzivirira kubva kudenda recovid-19 iyo inobatsira kuramba ichipadziviriro kune vanhu avo vane mbenge vakabayiwa nhomba mbiri dzekudzivirira kubva kuchirwere checovid-19 zvinoonekwa kuti simba renhomba rinoenda richipera saka zvinenge zvakakosha kuti munhu unge uchidzokera kuti unobayiwa booster kuitira kuti kudzivirirwa kwako kurambe kuripo
muri kuona veruzhinji vari kutambira here kurudzira yekuti vange vachibayiwa iyo nhomba yetatu yamuri kutaurai
pandakaenda kunobayiwa inini ndakanobayiwa kuparerenyatwa hospital ndakasvika pasitori namunhu kana mumwe chete zvake izvo zvinoita kuti mabasa edzidziso ange achida kuramba achisimbaradzwa mabasa ekurudziro ange achida kusimudzirwa zvakanyanyisa vanhu varida kuramba vachipihwa dzidziso maringe nekuti ndekupi kurikuwanikwa idzo nhomba idzodzi dzebooster idzodzi kana kuti nhomba dzetatu uye vanhu vakakodzera kuti vange vachibayiwa ndanani kuitira kuti vanhu vange vachiwaniswa iyo dzidziso yekuti vakwanise kunge vachienda neuwandu hwavo vange vachikwanisa kudobayiwa.
Tiri kuona kuti uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yetatu iyoyi kubva zvayatanga musi wa27 zvita gore rapera kusvika iye zvino huri kuramba huri pasi. Tingati here veruzhinji vari kudududza?
Zvinokwanisa kuitikawo zvekare kuti vanhu vangadududzese zvakaitika padzimwe nhomba idzi nekuda kwekuti vanhu vanogona kunge vasingapiwe dzidziso yakakwana, asi toda kuramba tichikurudzira kuti zvakadakirei kuti veruzhinji vange vachinobayiwa iyo booster iyoyi. Tiri kunyanya kuda kukurudzira pari zvino izvi vaya vatingati mafrontline health workers nevaya vanogona kunge vaine zvirwere zvavainazvo nechekare, angave ari maBP, zvirwere zveshuga, vanorarama neutachiwana, kwoita vaya vakwegura, vanhu vese ivavo tida kuramba tichivakurudzira zvakanyanyisa kuti dai vange vachikwanisa vaenda kunobayiwa kuitira kuti vange vachiwana dziviriro iri pamusoro.
Muri kugutsikanawo here nekugoverwa kuri kuitwa iyo nhomba yetatu iyoyo?
Nhomba idzodzi dzetatu ngadzirege kungowanikwa kumadhorobha makuru chete akaita sana Harare, ana Bhuruwayo, ana Mutare, ana Masvingo, ana Gweru. Ngadzidzike dzikewo kusvikawo kune vanhu vari kumaruwa.
Ava vanga vari mukuru wecommunity working group on health vaitai Rusike vari parunare muHarare nestudio 7. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru vemuCameroon vabatana nemazana nemazana evechitendero chechimuslim nemakristu vachinamatira nyika kuitira kuti mitambo yenhabvu yemakwikwi eAfrica Football Cup of Nations ave nerunyararo. Chikwata chiri kuda kupatsanura nyika iyi chakapika kuti chichavhiringidza mitambo iyi. Mapurisa anoti chikwata chevarwisi ichi chakaisa bhambo nezuro murimwe guta riri kutambirwa mitambo iyi, asi hapana akakuvara. America neJapan dziri kutarisirwa kusainirana chibvumirano chitsva chemakore mashanu mukubatsira nemari inoshandiswa nemauto emuAmerica ari muJapan. Izvi zvakaziviswa nezuro negurukota rezvekuchinzana kweAmerica nedzimwe nyika vaAntony Blinken. Vamwe vashandi vehurumende vari kushora danho rinonzi riri kuda kutorwa nehurumende rekuvapa mari iri mumadhora ekuAmerica yekuti vabatsirike munguva yeCovid-19, vachiti chavanoda kuti mihoro yavo ive iri mumari yemadhora ekuAmerica. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Gwaro rakaonekwa nestudio 7 rinoti hurumende ichapa mari yekuti vashandi vehurumende pamwe nevari pamudyandigere vabatsirike munguva ino apo chirwere checovid-19 chiri kuramba chichitekeshera. Gwaro iri rinoti vashandi vehurumende vachawana madhora $45 ekuAmerica ukowo vari pamudyandigere vachiwana madhora $30 kutanga kwemwedzi uno. Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaObert Masaraure vaudza Studio 7 kuti kana zviri zvechokwadi izvo zvinoratidza pachena kuti hurumende iri kuona kuti chichemo chevashandi vehurumende chekuti vapiwe mari yemuhoro wavo mumari yekuAmerica chiine musoro. Asi vati kupiwa mari yekuti vabatsirike iyi hakuna zvakunobatsira vashandi vehurumende sezvo uyu usiri muhoro. Mutungamiri weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions Amai Cecilia Alexander wadza Studio 7 kuti varungonzwa nezvegwaro iri pamadande mutande. Asi vati sangano ravo riri kuramba rakasimba nerekuti vashandi vehurumende vawane muhoro mumari yemadhora ekuAmerica.
zivi kuti I official position ya government ili kata isi isusu tunomeza shunowea patafura shunowea patafura ndo shakuna utisusu nyengi kwa TV shuri official nisika pati shino andina shanungada kutindita ule nishashu tunomeza meeting ili kwa shondonuya meeting hiyo yu tunukuta zisila kuti feedback kupaku government kanyesha taka tura muna December shukuti tunoda iye shino kupata wanima ya US dollars
atina kwanza kubata guruko tele rashandu ya urumende wapo mavima kana omunyori we Public Service Commission wa Jonathan Utaunashe sezo narembo jadzavo tange zifunga davirwe wa achitawara ne Studio 7 munguwa pupi ya pura wa mavima waka bufuma kuti marie penje ni rikupi wawari pa mjigandi gere isho mazukuru wakati urumende iriku gadzirisa izwi mutungamiri we Educators Union of Zimbabwe Muzvare Kafadzwa Munoda wafa vanotiwo azvibatsire kuti vapiwe mari yekuti vabatsirikane iyi sezvo ichigona kuzomiswa chero nguva
isusu Educators Union of Zimbabwe tinosuwa zvikuru nekuti mashure ekukunge tadirwa muhoro wedu kwemakore matatu yehurumende inoita zvatingati mokari yekuti pa $75 secovid allowance sevarairidzi tinoona kuti tiri professional tinotarisira kuti employer wedu atibate zvine chiremera chinodarika ipapa dai hurumende yanga yakwanisa kuti itipe muhoro wedu we $540 ive iyo inouya iri cash COVID allowance ayo youya iri RTGS
mutungamiri weZimbabwe Teachers Association va Richard Gundane vati zvinogona kuve zvakanaka kuti vashandi vehurumende vapiwe mari yekuti vabatsirikane asi vati chakakosha ndechekuti vapiwe muhoro wemadhora ekuAmerica
takaona gore rapfuura kuti musure mukunge mari yawe zero pasina nguva inflation inenge yabvisa value yemari posara pasina chauviri saka naizvozvo zvakakosha kuti hurumende ichitanga kuita hurongwa kuti dzimwe mari dzinobhadharwa varairidzi dzinge dziri kuma United States dollars izvi zvichaita kuti zvibatsire kuti varairidzi vakwanise kuti vange vachibhadharawo marenta anobhadha kuma United States dollars transport inobhadha kuma United States dollars chimwe chingave chipi nechipi zvacho chaungada chinotengwa muzvitoro chinoita kuti raramo yevarairidzi nemhuri dzavo iendeke chinenge chiri muma United States dollars kungave kudzidza chaiko tiri kuona kuti school fees yakunetsa isusu tinoshanda muzvikoro tiri varairidzi tobva tatadza kubhadhara school fees yevana vedu chokwadi kuti vana vangagara kumba here murairidzi achienda kuchikora chisiya vana vake vari kumba
mugore ra2020 apo chirwere checovid-19 chakaramba chichitekeshera hurumende yakambopa vashandi vehurumende mari yekuti vabatsirikane asi ikazomira izvi mushure memwedzi mitatu vave nenguva yakareba vashandi vehurumende vachichema-chema nerekuti vanoda kuwana mihoro yavo iri yemadhora ekuAmerica sezvaiitika makore apfuura hurumende isati yamisa izvi muna 2018 asi hurumende inoti haina mari inokwana kuita izvi ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Kudzanai Musengi.
Munhau dzemitambo hurumende inoti haina mari yekubhadharira vatsigiri venhabvu kuenda kuCameroon kunokuzirira maWarriors kumakwikwi eAfcon 2021. Michael Okariati anotipa nyaya iyi.
Sachigaro Sport and Recreation Commission vaGerald Mlochwa vati hurumende yati haina mari yekubatsira vateveri vemutambo uyu kunokuzirira chikwata chavo chemaWarriors kumakundano aya. Vamlochwa vati vakasvitsa chikumbiro chevateveri venhabvu cherwendo urwu kuvakuru asi zvikanzi mari iripo inokwana chete kubatsira vatambi nevararidzi vechikwata chiri kukwikwidza ichi. Mutsigiri weCapes United ane mukurumbira vaFrancis Kaoa vanoti vari kukatyamadzwa kuti kutambura kwenyika kwapindawo nemunhabvu.
Kuenda kubhora pasina kana sapota zvinhu zvandikatyamadza munyaya yedzibhora muZimbabwe muno. Takona kunge kutambura chinhu chinofanira kugara chiripo papo ndapererwa. Then you expect my results panhu pakaita seipapo. Don't ever expect results and don't blame even the coaches, even the players.
Izvi zvauya kwasara mazuva matatu chete kuti Zimbabwe itambe mutambo wayo wekutanga uyo iri kusangana neSenegal nemuvhuro. Asi, mnyori mkuru we Zimbabwe National Soccer Supporters Association, va Joseph Mutau, vanoti, vave kuedza masangano kana makambani, akazvimirira ega kuti avabatsire nechimbi chimbi.
Takuto kumbirisawo kune vanokwanisawo vemakambani, vanofarira zvebhora, vanogonawo kana vachida kuti yamurawo, kuti tiendesewo vatsigiri venhabvu kuCameroon. Kana vakaitawo zvavo vashoma chero pane munhu anenge achidedzera ariko kumateresu kuti ngatifambe vakoma
aka kanenge karike kutanga kubva muna 2004 apo Zimbabwe yakabudirira kekutanga kuenda kumafinari aya kuti nyika itadze kuendesa vateveri vechikwata ichi kumakwikwi aya aimbotambira Arcadia United Danny Jim anoti hazvifadze kuri maWarriors Asha eva tsigiri kumakundano makuru akadai.
Kusaenda kwa tsigiri we nabvu we maWarriors chinhu chisingafadze nekuti AFCON mukombe mukuru womuno muAfrica. Zvaifadza kuti watsigiri wedu dai wange wariko nekuti watsigiri vanoitawo kuti watambi waite manyukuyuku.
Makore apfuura vateveri maWarriors vanga vachibhadharirwa nezifa kuenda kumakundano aya. Asipari zvino hapana vatungamiri vezifa zvichitevera kudzingwa basa kwebhodhi ravafelton kamambo neSRC. FIFA yakayambira Zimbabwe kuti ichaiswa pazvirango kana SRC ikasadzosa bhodhi rezifa rayakadzinga munambudzi gore rapera. Zuva rakapiwa SRC kuita izvi randira 3 rakapfuura zvekuti vanhu vakawanda vamirira kunzwa chizvirango izvi zvakaita sei zvichatemerwa Zimbabwe neFIFA. maWarriors ayo ari mugroup B pamwe chete neGuinea, Malawi neSenegal aruda kusvika munharaunda yechipiri kekutanga kubva na 1980. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Pera rakaiti mbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Nengwe MDC Alliance vajoini mupanduki vapambwa mamba kwedza nhasi kubikita. Nyanzvi munyadzi dzehutano dzotaura pamusoro pedambudziko rechirwere cheCOVID-19. Vamwe vashandi vehurumende vanoti vanoda kuti vabhadharwe mihoro yavo iri mari yekuAmerica kwete kungovapa chete mari dzekubatsirikana dzeCOVID Allowance dziri mumadhora ekuAmerica. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Musakanga nokugara makapfeka mamaski enyu nguva dzose uye kugeza maoko enyu kuitira kuti agare akachena. Murare zvakanaka vatsigiri veStudio 7 kwose kwamuri. Ini ndini Jonga kandemiri ndichitepenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19.
Soko izika atisenda baku VOA Njebele.